Kunaimwenye kairi kure kure faive nomo murume nemukadzi wake. Saka rimwe zuva mukadzi akati izvo, ndoda kumboti timboshanyira vabereki vangu ndavasuwa. Saka vakanzi nemurume hapana chakaipa, gadzirirai tigoenda mangwana. Saka vakagadzirira havo ndokumuka.
Amai muberengo avo vakaberekerwa kuZombe mudunhu reMidland makore makumi mashanu nematanhatu apfuura vanoti chido chavo chekufadza vana nengano ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku vachikurudzirwawo nemukoma wemurume wavo pamwe nemurume wavo.
Ndingati ndiri munhu anofarira kutaura nyaya ngano, saka ndaifarira hangu kusizo ndakagara nevana manheru ndovaudza nyaya dzakasiyana siyana kunyanya ngano. Saka baba mukuru vangu mukoma wemurume wangu akazoti, madii kunyora mabhuku, munotaura ngano dzinonakidza kwazvo. Handina kuzvisa hangu mumisoro nguva iyoyo. Asi ndakazongoti muna 2016 ndokufungwa kuti zvairehwa naba mukuru zviya, rega ndimbozviedza ndokunyora bhuku rangu riri kutanga rechirungu.
Vanoti mabhuku avo vaviri ekutanga anoti A Means to an End nerimwe rinonzi Such is Life akanyorwa nechirungu ndokutsikiswa nekambani yekuAmerica ine mukurumbira mukutsikisa yeAmazon. Sezvo kuerenga kuchipa vanhu masimba, amai muberengo avo vanova mudzidzisi pachikoro cheAuna International Primary School muHaboroni vanza Studio 7 parunare kuti vakatangawo kunyora mabhuku nerurimi rwaamai kuitira kukurudzira madzimai nevamwe vanorarama muurombo.
Ndaida kuratidza kuti zvokero ukashungurudzwa sei haufaniri kurega kutevera zvinoda mwoyo wako. Saka madzimai aya aishungurudzwa aizoonekwa achibudirira sure mekunge vazviudza kuti ndinani ndinoda kuitei.
Pari zvino amai muberengo vanyora mabhuku matatu nerurimi rwechishona asi rimwe chete rinonzi Ndodziya nenzara ndiro rakatsikiswa pari zvino. Amai muberengo ava nevanasikana vana nevazukurusikana vaviri vanoti vanhu vazhinji kunyanya madzimai vanopererwa netariro kana vachirarama upenyu hwekunhonga sose nemuromo vachiti shuviro yavo kuwana mabhuku ava achishandura upenyu hwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku yachishanda semutori wenhau muBotswana Mzwari George Kura vanoti bhuku rinonzi Ndodziya nenzara rinoburitsa pachena kuti nhamo yapfunya chisero munyika yave kupa kuti vakawanda vararame newakumukwaku.
Ndinoti rungano urwu runotidzidzisa kuti nguva dzose tisati tatora matanho tinofanirwa kumbonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, uyezve tinzwisise kuti kana ndikaita zvakati nebvisiro yacho chii.
Amai muberengo vanoti chisho chavo kukuru dzira vakawanda kuti vatange tsika yekuverenga mabhuku.
Paivepo nomumwe mukomana akazvarwa nemuswe, saka muswe wake waikurawo iye paanenge achikura iwo uchikurawo. Saka
ndatambirida Studio 7 ndiri muFlandestown muBotswana, ndini Singirai Madondo.
Angasvika zera rokuda kuroora vasikana, hapana aida chokuita naye. Saka zvakamushungurudza zvakanyanya ndokubva